ndinovimbavazhinji venyu vanga vachiziya movie inonzi Beloved yakaitwa yanga ina Oprah Winfrey na Whoopi Goldberg. Saka vanhu vakatanga kuziva pamusoro, vanhu vazhinji vakanga vasati vaverenga mabhuku avo vakatanga kunzwisisa nezva Mai Toni Morrison kubva paBeloved. Asi munhu akanga anyora mabhuku mazhinji kubva vari 39 years old vazoshayika iko zvino vava ne 88 years.
Mabhuku avo aive pamusoro pei?
Mabhuku avo mazhinji aitaura nezvenyaya dzerusarira ganda rwakanga ruri muAmerica. Ini chandinonyanyisa kufarira ndechekuti vainyora vachiti ivo kazhinji vanyori vechitema vainyora mabhuku avo kuti ave appealing kuvarungu. Asi ivo vaida kunyora nyaya dzevanhu vatema kuti vanhu vasiri vanhu vatema vagone kupinda mukati meupenyu hwevanhu vatema vagonzwisisa. Saka Beloved yandareva ndiro rimwe remabhuksi avo ari famous. Asi bhuku ravo rekutanga ini randinofarira rinonzi ro The Bluest Eye wozoitawo rimwe rinonzi The Song of Solomon.
Vanhu vakaverenga mabhuku avo vanotii pamusoro pemabhuku aya?
Vanhu vanomaverenga vanoti mabhuku avo aiva rwiyo, kana kuti tingati philosophy, kana kuti tingati foundation yekunzwisisa mararamiro evanhu vatema muno muAmerica. Asi havana kugumira ipapo. Munhu aiva neushamwari nevanyori vedu vekuAfrica vakaita sana Wole Soyinka naBaba Chinua Achebe, ivo vanototi vakatanga kuverenga African literature kuma1960s vaverenga Things Fall Apart, vachiti ndiro rimwe remabhuku akavavhura maziso avo kuti vakwanise kunyanyisa kuappreciata the breadth of talent iripo pavanhu vatema.
Imimi Dr. Dendere, munofungei pamusoro paMai Toni Morrison?
Chandinoda kusiya vateereri venyu nacho ndechekuti Mai Toni Morrison munhu akaenda akanoita famous, vanotaurwa nezvavo nemapresidents kana nhasi zvinonzi BBC yanga ichiita presentation yavo. Asi tinoonawo kuti munhu asina kutanga kuita zvaanonyanyisa kugona kusvika ava 39 years. Saka kana pane chidzidzo chatingatore pavari ndechekuti kana pane chinhu chaunofarira kuita hausati wanonoka nguva ichipo kuti uite. Uyezve chimwe chinhu chavaisimbisa ndechekuti kudzidza chinhu chakanaka. Even though vaiziva kuti vanoda kunyora, asi vainzwisisa kuti kana uri munhukadzi, kunyanya munhukadzi wechitema, zvakangonakawo kuti uve nedegree. Saka ivo vakadzidza kuHoward University, one of the first universities dzekutora vanhu vatema muno muAmerica. Saka ndinokurudzira vateereri venyu kuti kana vachikwanisa vainge vanoverenga mabhuku aMai Toni Morrison. Anonakidza uye unodzidza zvakawanda.
Vane mibayiro yakawanda here yavakapiwa?
Vane mibayiro yakawanda including Nobel Prize. Vane aya anonzi Pulitzer Prize for Fiction. Aiwa, mibayiro mizhinji. Pakatonyorwa bhuku remibayiro yavo.
Zvamungati imimi makadzidza kwavari ndezvipi?
Ndinoti vane kamwe kamunyorero kavaita vasingakumbire ruregerero, zviya zvokuti munhu ari kutaura chokwadi chake. Nhasi ndanga ndichiverenga zvavakanyora panhau yeracism muAmerica nemararamiro nekumira kwakaita zvinhu tichitarisa mashootings akaitika paweekends. Tinoona kuti mashoko avo ari so relevant iko zvino. Vanozviona varivo varidzi venyika vanofila threatened nehuvapo hwedu sevanhu vatema. Asi isusu hatifanirwe kufamba takaisa musoro pasi tichitya, nekuti tinofanira kunzwisisa kuti matigere muno nesuwo tine kodzero yekunge tigere. Saka vanoti unofanirwa kufamba wakasimudza musoro wako. Chimwe chandofarira nekuti inini ndinoidentifya zvangu semufeminist kuti ivo vanoti havanzwisisi kuti sei munhu ungada kuzviseparata from feminism, from kukurudzira kuti pave neequality pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi kwavari tinodzidza kuti kana uri kutaura chokwadi hapana chaunofanira kutya, nekuti chokwadi chako chinongoramba chiri chokwadi. It doesn't change.